ये बजट रुकता रही है लोगों के मतलब राज्य इधर एडमिनिस्ट्रेशन हो आने का काटी बंदे ना कुछ ना जो विदाउट दिस बजट फाइनेंसिंग ये कुछ मार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मार बॉर्डर एजेंस TSA agents ne masoja badaro zvinenge zvinomira zvakanaka.
Munoona bato reDemocratic Party rinotungamirwa nemutungamiri wenyika varipo pari zvino vaJoe Biden richiti chii pamusoro pechikumbiro ichi chavaDonald Trump veRepublican Party uyezve vakamirira kutora mhiko yekuva mutungamiri weAmerica.
MaDemocrats vatowanawo mukana wekuti vaite maadvantages nokuti tinoziva kuti makore anotevera maviri kuchange kune midterm elections saka yatova an advantage to the Democrats government ikavharwa.
Iko kunonzi kuvharwa kwegovernment kana kuti shutdown zvinorevei?
Zvinoreva izvo kuti maessential services anoshandiswa nefederal government kazhinji achashanda into their maximum capacity saka tinoita songe vemapasipoti kuborder control kuTSA kwandambotaura kuya kuya nemamwe madepartments makuru masoja nezvakadaro daro vanenge vasina mari dziri kupinda saka inenge inenge iri like go slow kusina vashandi vakawanda.
Pane zvingaitwa here kuti tisazoona kumiswa uku kwemabasa evehurumende kuchiitika zvii zvingagadziriswa ipapa?
Zvinhu zvese inhauriranwa saka madhemocrats nema Republicans vakagara pasi zvinoona kuchibuda masolutions asi ndiri kuona ini kunge vaElon Musk ndo vari kuuya vachithreatena maworkers kana kuti congress people kuti vasavhotera izvi nemasenator saka ipapo pakaita munhu ari kunze ane maoutside interest ndo kazhinji pazvinonetsa.
Zvakamboitika here izvi munhoroondo yeAmerica kuti hurumende inombovharwa kana kuti shutdown inokanganisa mabasa?
Zvakaitika. I think the past administration yakamboita inenge kashutdown kadiki toziva kuti panga pana vaObama vakambothreatena handicharangarira kuti kwakazovharwa here kana kuti vakazowirirana but aiwa chinhu chinowanzoitika vakamboita I think last time I remember ndofunga mavhiki maviri vakazobvumirana saka zvinoitika izvi.